manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 10, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vonyorerana chibvumirano cherunyararo pamberi pesarudzo. Commonwealth yotumira vaongorori vesarudzo kuZimbabwe. Hurumende yorambidza meya weHarare vaJacob Mafume kuvhura zviri pamutemo nhandare yenhabvu yeRufaro Stadium. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Apo mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vanga vari kubhinga kumateveleland north vachitsvaga rutsigiro uye mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kuGweru mudunhu reMidlands. Vechidiki kubva kuna mamwe mapato gumi nerimwe kusanganisira ZANU PF ne Citizens Coalition for Change nasi vasaina chisungo cherunyararo pasarudzo kana kuti Peace Charter and Peace Pledge. Ichi chitsidzo ndechekuchengetedza runyararo sarudzo dzisati dzaitwa padzinoitwa uye dzapera. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Chitaura apo hasaina chisungo ichi pachitiko change chakarongwa nesangano re4H Zimbabwe wechidiki yange akamirira CCC hombera ishe nhende ati chibvumirano ichi chakanaka pakuchengetedza runyararo munyika
naurwa nekuti tishandidzane zvakanaka murunyararo inofanira kuramba ichisundwa kuti iende mberi nekuti isu sechidiki tikasaibata tikasaidyara sembeu yekuti vanhu vashandizane murunyararo tcharamba tichiita vamwe vanopinda mumaclash tcharamba tichiita vamwe vanofa tcharamba tichiita vamwe vanotiza tcharamba tichiita vanhu vechidiki vanotya kupinda munhaurwa dzematongero enyika vachiti kunorohwa vanhu kunourayiwa vanhu.
Izvi zvatsindirwawo neange akamirira ZANU PF uye ari murongi wemusangano mudunhu reHarare Taurai Kandishaya.
Saka ise musangano weZANU PF tinoda zvikuru kuti kuve nerunyararo sezvotaura president wedu Wamunangagwa. Saka chirongwa chaitwa nhasi chekuti vechidiki vanzi vanyore pasi zvatibatsira zvikuru kune vemapato anopikisa vanga vachityidzira vanhu kuti hatichatoita mhirizvo vatsiurika vadzoreka.
Atiwo haabvumirane nekuti bato rake ndiro riri kukonzera mhirizhonga munyika. Muzvare Anna Gochera veFree Zim Congress vati runyararo rwakakosha munyika.
Zvakanaka kune zvimaimosi nekuti zvinoita kuti tizive kuti at least tine chibvumirano chinotipa kuti tizive kuti peace yakanaka.
Mumiriri weSwitzerland muZimbabwe vange vari munyarikana vaStefan Ray vati chisungo chasainwa nhasi chakakosha vachiti kana chikatevedzwa Zimbabwe inoita sarudzo dzisina mhirizhonga.
The promotion of peace is the shared responsibility.
Nyaya yekukurudzira runyararo ibasa remunhu wese kuti Zimbabwe ive neutongi wejekerere.
Mukuru we4H Zimbabwe vaJohn Muchenje vaudza Studio 7 kuti chirongwa chanhasi ndechimwe chezvirongwa zvakawanda zvavanoita kuti munyika muve nerunyararo.
Kuumba runyararo ndingati iprocess zvidanho zvamunotora zvakawanda ende zvati kuvavarira kuchinja mindset or behavior ne attitude yavanhu towards one another. So we are happy kuti kubva zvatanga kukambeza kusvika last week kwaita incident yakaitwa Plainview yatinova tinorombo kune hama dzakarasikwa neupenyu patiri kuti semapolitical parties vari kuratidza kunzwisisa zvishoma nezvishoma.
Vanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa nemashoko musangano reHeal Zimbabwe Trust vatapiwa naShichiriga vaudza Studio 7 kuti vanotenda zviri kuitwa nekuzvipira kuti munyika muve nerunyararo.
Saka tinoona sekuti hongu ma peace pledge angava anosainwa zvavo chinova chinhu chakanaka, asi kana mapurisa uye makomishen anochengetedza runyararo nekodzero dzavanhu akaita sana Zimbabwe Human Rights Commission, National Peace and Reconciliation Commission, kubata nzira kunyange nezeki pachayo, kana vasati vogona kuita basa ravo semanyororo rakaita bumburo remutemo zvingangova pasi.
Masangano anoongorora runyararo nekodzero dzevanhu munyika nekunze anoti mirizhonga munyika iri kuwedzera uye nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena kana pasina kuvandudzwa zvinhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Gungano renyika dzaimbova pasi peBritain kunyanya reCommonwealth razivisa kuti riri kutumira vaongorori vesarudzo 16 kuZimbabwe kubva musi 16 kusvika musi 29 nyamavhuvhu. Vaongorori ava vari kutungamirwa nevaive gurukota redzidzo kuKenya, amai Amina Mohamed. Kubva kuCommonwealth vaJoshua Setipa ndo vanenge vachitungamira vashandi vegungano iri. Chikwata ichi chine magweta nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika kuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume nevamwe. Asi chikwata ichi chiri kuuya pomutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vayambira mubepanhau reHerald kuti vari kuongorora sarudzo varege kupindira munyadzo zvematongerwo enyika sezvo vachigona kudzingwa munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vari mudzidzisi paTswane University of Technology muSouth Africa, muchinafundo Ricky Mukonza.
Ndakutirangarire kuti Zimbabwe yanga ichiedza kudzokera mugungano reCommonwealth, asi papaine kusagutsikana kwekuti yati yamira zvakanaka here zvekuti ingadzoswe kuti ivewo imwe yenhengo dzeCommonwealth. Saka ndiri kufunga kuti Commonwealth iri kuunza vaongorori vesarudzo nokuda kwekuti kuitwa kwesarudzo dzakanaka rimwe rerimwe danho rakakosha pakuti Zimbabwe inge ichidzoswa mugungano reCommonwealth. Ndosaka taona kuchitumirwa vanhu vatumirwa kuti vasikoongorora vakamirira gungano iro reCommonwealth.
Namba yevanhu vari kuuya taona pane 16 chete, havasi vashoma here?
Ndofunga namba haisiyo hayo yakanyakosha pakadaiwo so nekuda kwekuti Commonwealth haisiyo yega ichange ichiongorora sarudzo idzi. Namba iyoyo ndofunga kuti kana vakapuwa mukana wekuita basa ravo zvakanaka vanogona kupa gungano iri maonero avo avanenge vaita anobva apa kuti gungano reCommonwealth rigone kutora anoitira nekuti vati zvafamba zvakanaka kana kusafamba zvakanaka.
Dzimwe sarudzo dzaimboitwa vaongorori vachiuya vakafanana neivava veCommonwealth zvavanozoburitsa kuseri kwesarudzo zvinoumba nenzira ipi kuenda mberi kwenyika?
Kumashure uko kunenge kwaizobuda makakatanwa pakati pevaongorori vakaita seivava veCommonwealth nehurumende, kunyanyanya ZANPF ndoya yaizonzi yakunda munguva dzapfuura. Handisi kuzva kuti gore rino zvichafamba sei, asi handisi kunyanya kutarisira hangu zvakasiyana stereki kubva kune zvaiitika kumashure. Bato reZANPF maitiro arinongoita ndiwai, ava vakatanga kuchiona kuti pane zvisina kufamba zvakanaka zvakadai nezvakadai nezvakadai, potanga kupukana.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa, muchinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vari parunare kwakari kuSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vezvematongerwo enyika havafaniri kutsvaga rutigiro usiku uye kufamba vachigugudza dzimba dzevanhu sezvo zvichigona kukonzera mhirizhonga. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupera kwemusangano wevatori venhau kukariba nezuro, mutauri wemapurisa assistant commissioner Ponyati, vakati vari kushushikana zvikuru nevezvematongerwo enyika vari kupedza misangano yavo kunze kwasviba.
Kana kutati isusu vanhu varambe vari paharali vakamira kusvika usiku, vanozofamba sei? Vatokuona mapoliticians mava kuti vanhu vanobva kumaharali kuma 7-8 dzeusiku, hamuchazivi kuti vafamba sei sefiti yavo, vakazonzi vamirirwa murodhi varohwa nematsotsi. How do you, balance that vis-a-vis security
Vanyati vanotiwo kutsvaka rutsigiro vanhu vachigogodza dzimba dzevanhu kunogona kukonzeresawo mhirizhonga.
Including my door to door, because somebody anosvika panouya akapfeka pati t-shirt yake yeblue, uyo akapfeka yake yered, iwo uri kuti ndiri kuita door to door campaign, uyo wosvika kuti aiwa zvini pana bandi, teereri pati yako, ndoteerera pati yakati, moklasha. Again, it's another security threat.
Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa Re-Citizen Coalition for Change kana kuti CCC vaostalo siziva vanoti vachaedza nepose pavanogona kutevedzera nguva dzavanenge vakazivisa mapurisa kuti vanopedza kutsvaka rutsigiro.
Tinosvika tichasvika tichakontinua tichiita tik to matend atinenge takapiwa nguva dzatiisa kupesa nazo kuti mapurisa.
Panyaya kurambidzwa kugugudza magonhi evanhu vasiziva vati uku kutyora kodzero dzevanenge vachida kuvhoterwa.
Nyaya madhotodho ndinoziva Vanyati kuti vatanza access yenyika dzakasiyana siyana. Vanoziva kuti any jurisdiction kana iri nguva dzesarudzo vanovhumidzwa kuti vafambe kumadhoto nekuti the essence of democracy.
Asi vachipa pfungwa dzavo vakavanobata chigaro chemukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubati rezanupf vafarai marapira vaudza Studio 7 kuti vachateerera zvataurwa nemapurisa.
Isu vezanupf pane zvinozviita pamutemo kana mapurisa achoona zvakakodzera kuti vambomisa madhokidho kuitira kuti mutemo nerunyararo zvive zviriko, isusu tinongoremekedza zvinotaurwa nemapato akasiyana siyana anoona nezvemutemo.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vati nzira yekutsvaka rutsigiro nekuenda mudzimba dzevanhu inoitwa munyika dzakawanda uye yagara ichiitwawo muZimbabwe.
Madhoo to dhoo campaign munyika dzakasiyana siyana inzira inoshandiswa nemapato mapolitical parties avano vachitsvaga rutsigiro musarudzo. So chinhu chagara chichingoitika chinhu changa chiri kuitikawo nemunyika mukozi uye zvechakaia zvakaitika murunyararo.
Zimbabwe iri kuita sarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu asi patove nemutauro wakanyanya sezvo vanopikisa vari kuti vakanonoka kutanga misangano nekunyimwa mvumo nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi Njini Nunurai Jena.
Vagari vemunzvimbo yeEpworth North vanoti vari kusangana nematambudziko akasiyana siyana anosanganisira kushayikwa kwemvura yakachena yekunwa, kutekeshera kwevana vanotengesa miviri uye kushaya nzvimbo dzekugara dziri pamutemo. Vari kukwikwidza musarudzo dzekuva mumiriri wedunhu iri vari kuvimbisa kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevagari aya kana vakakunda musarudzo. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi.
Mumwe mugari wechidzimai asina kuda kuti zita rake ridomwe anoti madzimai nevasikana vakawanda vemuEpworth vane matambudziko avari kusangana nawo akawanda zvikuru uye anoda kugadziriswa. Mudzimai uyu anoti nepamusana pekushaya vasikana vachiri vadiki vave kurarama nekutengesa bonde.
Nekuda kwepoverty vasikana vakurarama upenyu hwese hwese vanotengesa bonde kana kutoba chaiko vari vana vasikana vechidiki zviri kutoitika. Kana tenesi zvaiya kutoziva kutotengesa sei bonde kuti ndiwane chokudya kumba kuti ndiwane chokupfeka zvipataro munhu anosvikira pakufa nekuda kwekuti anenge asina mari yebribe especially kana aenda aida kusununguka. Uyezve madzimai ari kushungurwa nyangwe kuti bhorani kwavanochera mvura vanogona kutonzvitenga imvura iyoyo kutenga line remvura kuti umire palaini unofanira kubhadhara furaiti kana kutengeserwa bonde vochinjana mvura nebonde kuti ukwanise kuwana mvura yekushandisa
munyori musangano reAppworth Residents Development Association vaPeter Nyapetwa vanoti vagari vava nemakore mazhinji vachitarisana nematambudziko anechekuita nekusatakurwa kwemarara kushayikwa kwemvura yakachena nezvimwe zvinofanira kunge zvichigadziriswa neAppworth Local Board
issues education hamuna zvikoro zvakakwana issues dzematagwa kwemarara social service delivery issues dzenyaya dzehealth kana mvura chaiye kumwa tinototya nema waterborne diseases ari kuita ana korera vana vakuita chipambi vana vadiki unoona vari kutengesa masigareti vechitengesa humazai kuratidza kuti kutambura kwanyanya remangwana rawo hapana saka sevagari tinotonetseka kuti tinoita sei
vanyapetwa vanoti chirongwa chekupiwa magwaro enzvimbo dzekugara chakaparurwa nemutungamiri wenyika gore rapfuura hachisi kufamba zvakanaka zvinova zviri kushungurudza vagari vemunzvimbo iyi
isu tine dambudziko yeprocess yacho ndiani achaselekta vanhu ava ende kwakapuwa matitle deeds nezvaitohwana nemutungamiri wenyika zvakabva zvasiyana saka tiri kuona kuti mutungamiri wenyika anogona ngakanyepewa
asi sachigaro veAppworth Local Board uye vari nhengo yeMDCT vaGift July vanoti kanzuro iri kuedza nepese painogona kuti vagari vagare zvakanaka asi kushayikwa kwemari ndiro dambudziko guru
dai hurumende yatitendera tishandisewo mahusa semakanzuro kuitira kuti timeche neservisi inenge ichidiwa nevagari nekuti tikaramba tichibhadhara maRTGS service haibudi service comes at a cost mumadhorobha
vari kumirira ZANUPF Appworth North vataurai kandishaya vanoti vakakunda musarudzo bato ravo richasimudzira dunhu iri nevanhu varo vose
mukambeni yedu seZANUPF hatina munhu kana nzvimbo yatiri kusiya kunze uyezve tinovimbisa kuti kana tapinda muofisi hatina munhu kana nzvimbo yatichazosiya panze
vari kumirira Citizens Coalition for Change munzvimbo imweyo vaziva itogare pimhetu vanoti kana vakapinda panyanga vachashandura chimiro chedunhu reAppworth North
kana mukavhotera President Nelson Chamisa vamhetu nemakanzela ese ACCC tichavhura migwagwa tigochera masuwa uye tichakuunzirai mvura yakachena kunzvimbo dzakasaririra dzinenge komboni yacho jacha booster kumazeti kumae kumad kudombo remaziso vana vese vanotambura vachabatsirwa ende vachasiya chipambi nyaya yekumwa mutoriro ichapera nekuti vana vechidiki vachange vakuenda kumabasa tichaunza Appworth inofadza munhu wese
musarudzo dzakaitwa muna 2018 Appworth yainge iri dunhu rimwe chete asi rwendo runo yava nematunhu maviri anoti Appworth North neAppworth South Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevari kukwikwidza vakazvimirira muAppworth North vanjodzi chideu muna 2018 vaEthridge Kureva veMDC Alliance ndivo vakakunda musarudzo iyi mushure mekuwana mavhoti zviuru makumi maviri nezvitanhatu nemakumi masere nemaviri 26,082 vachikunda nhengo yeZANUPF vaDamson kuda kwashe avo vakawana mavhoti zviuru gumi nezvitanhatu nezana nemakumi mana nemapfumbamwe 16,149 ndakamirira Studio 7 riri kuAppworth North ndini Tobias Mudzingwa
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto akapendugura hurumende nechisimba muNiger adoma dare makurukota idzva panguva yevatungamiri venyika dziri mugungano renyika dzekumavirira kweAfrica reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS vari kuita musangano mukuru kuNigeria wekuziya nyaya iyi. ECOWAS iri kuda kuti mutungamiri wenyika akabviswa pachigaro vaMohamed Bazoum vadzoserwe pachigaro. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nhasi kutungamira urongwa hwekucherechedza kutambirwa kwechibvumirano chePact Law chinobatsira vari wehondo yerusununguko vakashandisirwa muchetura wakaita seAgent Orange uye kukandwa mumakomba aive nemarimi emoto. VaBiden vari kutaura pane chimwe chipatara chemuUtah uye vakasvika munzvimbo iyi nezuro. Apo nyika yasarirwa nemazuva 10 nematatu chete kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika, vamiriri veparamende pamwe nemakanzuru dziitwe, zvakawanda zvine chekuita nesarudzo zvinodzo zviri kuitika mumapoka akasiyana siyana. Svondo rino takaona mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora vachizivisa kuti vabuda musarudzo yemutungamiri wenyika vachiti vari kunyunyuta nekusafambiswa zvakanaka kwezvinhu neZimbabwe Electoral Commission. Ukuonya kuti vari kuda kukwikwidza vakazvimirira vaSevia Kasukuere vobvumidzwa here kukwikwidza kana kuti kwete, ichiri yakangotorikwa kumataredzi mosva. Nyaya dzemhirizhonga dzine chekuita nezvematongerwo enyika dzinodzi dzichiri kuitika kunyange hazvo mapoka akawanda kusanganisira vatungamiri vemapato ari kukwikwidza musarudzo, vemakereke nevemasangano akazvimirira vari kukurudzira kuti sarudzo dziitwe murunyararo. Ukuwo Zeki haisati yazivisa kuti yati yadhinda here kana kuti kwete mapepa ekuvhotera kana kuti maballot paper, uye nguva ichiripo here yekuzoashambadza kune veruzhinji. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari Nhengo yeZANU PF vaKenneth Mandaza. Tatanga nekubvunza vaNgwenya kuti vanoona sei mafambiro ari kuita zvinhu takatarisa sarudzo dzemusi wa 23 mwedzi uno idzi.
Kwazvo takatanga kuvhota sarudzo iyi yanga ine zvidingamupini zvakawandisa. Hungwe tinonzwa hedu kuti Zeki akagadzirira vanokubidza vakagadzirira, asi zvidingamupini zvacho kubva nyadze delimitation mapato achirambidzwa kukampeina, matare ane mhosva dzakawanda dzakamirigwa, vamwe vachibuda vanakasukuri vachirambidzwa. Handinofunga hangu kuti sarudzo iyi haina kunyatsoita zvakanaka naka. Kwanguwangoita nekuti varoora vasvikawo pamusha tingagodii, asi hayo hatina kumira mushe, kuno kugunun'a kwakanyanya kuwanda.
Tonzwa vamandaza, munoti vamandaza tichitarisa gadziriro dziri kuitwa nevari kutarisira kukwikwidza musarudzo kwasara mazuva 10 nematatu?
Isu sebato reZANU PF tagadzirira, takamirira kuti zuva remusi wa 23 risvike. Pangangova nezvimhingamupini kana vari kuda kuedza kuona kuti maelections asafambe mune zvakarurama kubudikidza nenyaya dziri kuenda kumatare nezvimwe zvakadaro, asi isusu sebato taita pedu patinokwanisa kunge tichiita. Vane zvavanofanirwa kunge vachiita vachigadzirisa, ana Zeki, mapurisa nevamwe vakadaro, izvo tinozvisiyira mumaoko mavo. Asi isusu sebato, aiwa, tiri kufara nezvataita uyezve nematauriro atiri kuita nevanhu. Tinotarisira kuti musi wa 23 August hazvichatifambira zvakanaka.
VaNgwenya, zvii zvikuru zvamunganyatsodoma kuti ichi tinzwewo kuti vamandaza vanozvitorawo sei?
Kana tichipinda musarudzo, chekutanga ndechekuti delimitation report ngaifarirwe nemunhu wese. Chepiri ndechekuti mavoters roll ngange achipuwa munhu wese, vanhu vachifara kuti vanokwanisa kuti vatarise vachioanalyza vachigutsikana vachitaura nezeki. Chetatu, vanokwikwidza vacho ngavabvumirwe kukwikwidza vakasununguka. Tokuziva bhiki rakapera pane munhu akatouurawa munhu weTriple C achitakwa namatombo, uchi hazvina kunaka. Kugunyukuna kwavamunzora nekuchema-chema kwavakasukuri ngakutange kuripo. Kana vamandaza vachiti ZANU-PF akafara, havangatadzi kufara nokuti ndiwo bato rinotonga, ndiwo governing party and vanodyidzana nezeki.
Vamandaza, manzwa zvataurwa navaNgwenya, munoti?
Aiwa, isu nezvatinotarisa, tinotarisira mitemo inoteedzerwa kuti iri kuteedzerwa here mune zvakanaka. Delimitation yakaitwa here sekutaurwa kwazvakaitwa mubumbiro remutemo? Zeki iri kuita here basa sekutarisirwa kwainofanirwa kunge ichiita? Vanhu vakaenda here vakanorejista vakainspekta masta avo sekutarisirwa kwazvaifanirwa kunge zvichiitwa? Totarisira kuti izvo pari zvino Zeki iri kuita basa rayo na isu maonero edu, kwete nekuti tinodyidzana neZeki, atinopamisana pekuti tinotarisira kunge Zeki ichiita basa rayona nemaitiro arinofanirwa kunge chiitwa. Zvichiteedzera mutemo wavanoteedzera, isu tiri kuona kuti Zeki iri kuedza nepainogona kuti maelections iwaya afambe mune zvakarurama. Chinezoja nino takuta orandeche kuti tika tarisa maiki uone makampena angashi kwa parisio. Kuri ziro shinji yanga ili kuti dai ma election vedu aitwa Murunyararo.
Wangu wenyati gadire ili kupeta chirongwa. Takawana wangu onzara wachizisa uti wa kubuda mu saruzoizi. Zvinga kanganisiko zvakadii mafambiro esarudzo dzegore rino?
Asi nyange hendi kukanganisa nekuti tetsi zvedu kuti kana munhu achikukidza ngachikukidza nevamwe kana angobuda wabuda. Asi zvandandareva ndezvekungotiwo ngazvitariswe kuti kana munhu achinzi ari kubuda chii chakonzera kuti abude nekuti zvozvo paimpression yokuti maelections acho haasiri friendly. Totoziva izvozvo kuti vanenge varipo paballot paper vakasikwira vanenge varipo paballot paper asi vachinzi vasakukidza. Zvinongokanganisa image nechimiro cheelection ndiwo mafungiro andiona hangu iwawo.
Vamandaza, munoona sei kubuda kwa vamonzora muresi zvinosiya papi sarudzo?
Ikodzero yavamonzora kuti vaite zvavanenge vaona kuti zvinokwanisa kupi zvavanoda kuti ivo vange vachiita. Yanga iri kodzero yavo yekunge vari paballot paper sekuenda vachinonyoresa kuti vanoda kukwidza. Kana paine zvavaona zvisina kufamba zvakanaka, ikodzero yavo zvakare kuti vaende mberi kumatare vabude muresi. Asi pari zvino tinotarisira kuti hakuna chazvinotadzisa, sarudzo ichaendera mberi, tinotarisira kuti ichafamba mune zvakanaka.
Vanoongorora zvematengero enyika vari nhengo yebato rezano PF vaKennedy Mandaza. Manzwa zvakare kubva kune vanoongorora sarudzo vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Mapurisa nhasi arambidza meya weguta reHarare vaJacob Mafume kuita urongwa hwekukumikidza kushanda kwenhandare yeRufaro Stadium kunyange ichine zvimwe zvichiri kuda kukwenenzverwa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vange vaungana panhandare yeRufaro Stadium kusanganisira vatori venhau vadzingwa munhandare yeRufaro nhasi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa anotevedzera mutemo nekudaro vese vane mubvunzo nezvaitika vanofarira kubvunza munyori wedunhu reHarare kana kuti Secretary for Provincial Affairs and Devolution in the Office of the President and Cabinet vatafadzwa muguti. Vamuguti vakasarudzwa nemutungamiri wenyika. Vamuguti vangoudza Studio 7 kuti kanzuro yeHarare inodziva zvinoda kuitwa isati yavhura nhandare iyi zviri pamutemo. Meya weHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vachamisika nezvaitwa nemapurisa izvi.
Isu seCity of Harare taita zvese zvinofanirwa kunge zvichiitwa. Kana vapurisa kuti apuwa instruction from vamuguti kuti vatimise zvinorevei izvozvo? Hazvizirizvo zviri pamutemo. Isu tataura na regulatory authority kubva kure haana kana kumbotipa problem. Chiripo ndechekuti bhora riri kuda kutambwa muHarare. Kana ivo vaakurambidza bhora kutambwa muHarare, tichangoudza masupporters kuti bhora remuHarare seCity of Harare tanga tapedza basa redu, asi riri kurambidzwa neivavo vanzi varambidza bhora kutambwa.
Vamapume vanoti vaita musangano nevatungamiri veZIFA pamwe nezvikwata zveCapes United neDynamos avafara nemamiriro aita nhandare iyi. Pari zvino zvikwata zviri izvi zviri kushandisa nhandare dziri kunze kweHarare. Asi mukuru wekumahofisi eDynamos vaJonathan Mashingaidze vanoti vakamirira Rufaro Stadium.
Takasarudza kuti tishandise mavhenyu mairi yobata ground yekugweru yechipiri home ground Babatut Stadium. Mavhenyu atinge tichishandisa kusvika tazokwanisa kudzokera kuRufaro Stadium unowando musha weDynamos Football Club.
Zvimwe zvikwata zvemuHarare Black Rhinos, Herentals neYada zvakamirirawo Rufaro Stadium iyi zvichitevera kubvara kwakaitwa National Sports Stadium. Asi basa muRufaro Stadium richiri kuenderera mberi sezvo paine nzvimbo dzinosanganisira panogezera vatambi, zvimbuzi zvekunogara vatsigiri nezvigaro zvenhandare yese zvisati zvagadzirwa sekurudziro yakabva kuCAF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
musakangano wachirongwa chedu chelife talk women's round table na 8 p.m. nasi apo tine hurukuro nemudzemai mumwe chete ari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika amai Elizabeth Valerio nemamwe madzimai ari mune zvematongerwo enyika tichitarisa mamiriro akaita zvinhu pamberi pesarudzo sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi vechidiki vonyorerana chibvumirano cherunyararo pamberi pesarudzo hurumende yorambidza meya weHarare vaJacob Mafume kuvhura zviri pamutemo nhandare yenhabvu yeRufaro Stadium tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mwina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA.